Masangano yatataura nao vamugwadi ari kuti iwo chaari kuita iwo chete kurwira kodzero dzemushandi kuitira kuti izvo ange achipuwa muhoro wake wakanaka kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya yamunofanira kuziva ndeyokuti kubva musi watanga kuenda vashandi vomuzvipatara manesi patrike hurumende yakati iyo zvaonekwa kuti zviri nani kuti tibatsire vana ava nokuti vanonzi mafrontline workers vari kutora risk kana kuti danger yakawanda mukurapa nokubatsira vanhu vecovid-19. Hurumende ikati iyo takuwedzera salary yavanga vachiwana ne50% pamusoro paizvozvo tichavapa allowance ne75 US dollar allowance on top of what they are getting. All that combined zvinoita kuti vawane mari iri pamusoro pepoverty bottom line, zvichiratidza kuti mushandi yabatsiwa hurumende yatora decision yekuti aiwa ngatipe mushandi priority. Iyo vana ZCTU nevasangano yakasumirira ogara instead yekuti vachikomplimenta hurumende kuti ha izvaonekwa izvi zvaitwa zvitazviona, totangira papi tichikumbiravo kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi kuti zvimwe zvinoda kuwedzerwa kana kuti zvinoda kutariswa zvitariswa. Ivo havaite izvozvo, vanowanika vachikurudzira vanhu kuti pindai mumastriti munopwanya munouraya mabhizimisi, murove vanhu, mupwanye motikari dzehurumende, mupwanye motikari dzemapurisa, mukonzerese mhirizhonga. Kana tazodaro mapurisa akazotora danho ravo randinoziva kuti for sure kana vakaramba vachienderana nedanho rokuisa mhirizhonga vati harichatorwa danho iroro, vanga vachakanganiswa sezvinoreva mutemo. Ivo vozomhanya vachiti ha kodzero dzevanhu dzatorwa kuno, vomhanya kuna naamerica, vomhanya kuna naBritain, vomhanya kwose kwose vachiti hatiri kutorerwa kodzero dzevanhu. Hakuna nyika inotendewa kuita violence and mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika nezuro ari very clear. Zvavakaita musi wa1 August 2018 zvokukonzeresa mhirizhonga zvakazotanga kuti zvose zvakaitika zviitike hazvibvi zvakaitika futi. Zvakaita musi wa14 to 16 January 2019 zvokukonzeresa mhirizhonga neumbavha neumhirizhonga nekukonzeresa mashopsi vachiba vachinota we will not allow that to happen. The president was very clear about it and we are very clear as the ruling party. Peace, order, unity, stability and tranquility runyararo ndo vatoda kuita muno and hatimbofi takaisa misoro yedu pasi tichinzwira tizi avo vanoda kukonzeresa mhirizhonga. It will not happen. Vanoda kupinda mastriti sezvokuita vemaenergy wavo ngavapinde, asi pavachapinda kana vasangana nazvo ngavazive kuti vazvikonzeresera voga.
Ko, kana vachipinda mumigwagwa vachiratidzira murunyararo vanorwisirwei nemapurisa nemasoja naiva mugwadi?
Ndakuvhunza imimi kuti runyararo here rwavakaita musi wa1 August 2018 vachipaza mashopsi vakapisa zanupevetikotas kuna fot vakatanga kupisa dzimotikari vakazobatwa vakusvika kurailbos kwaimbova neSheraton uko kwaiva necommand center kwavakazara mainternational observers including some American vakairamba peaceful demonstration here pabatisi ipapo. Todzokera muna January 26, 2019 musi wa14 kusvika 16 maitikirwo avaita yanga repeaceful here ndozvinorova peace here runyararo wokutora zvunhu mumashopsi kuluta nechisimba mabasa emupa kuhamba, utsotsi, kurova vanhu, kupaza motikari dzemapurisa, kupisa mapolice station. Ichichifu demonstration here iyoyo, haisi zviri pachena. Todzokera zvepabuti. Hazvinei nokutaura kuti demonstrator kana kutaura kuratidzira murunyararo kana kuti violence. Malockdown measures ecovid-19 akaitwa nomutungamiriri wenyika kuti nyika inorwise kuparadzira kwechigwere checovid-19. Haatenderi vanhu kuti vaite mademonstrations or unnecessary political gatherings. Hazviti kutenderwa nomutemo izvozvo. Ndosaka vanhu vose vezanzibar vaida kunoitawo demonstration dzavo kuunited states of america nenhau dzokuurawa kwajoji floyd nezvemasanctions vakarambidzwa nesemu hurumende iyoyo ndo hurumende inobva pano atakarambidza vanhu vese vezanzibar kuti vasaita izvozvo nokuda kwokuti nyika iri kurwisa necovid-19 saka hazvinei nokuti vanoda kudemonstrata vachiita sei kana kudii hazvisi kutenderwa nomutemo and president vakazvitaura saizvozvo ngazviteedzerwe saizvozvo haikuna nyika inoita donga watonga mumwe noumwe achiita mazvati mazvati we will not allow that to happen we are the ruling party
taataura nemasangano evashandi vehurumende ati iwo haasi kufara neuori huri kuitika muhurumende nokudaro ndosaka ari kunyunyuta achitaura zvido zvavo kuti zvigadziswe nehurumende asi haafari kunzwa mutungamiriri wenyika ako vati vari kuita zvematongerwo enyika
hakuna munhu anombofarira corruption hakuna munhu anombofarira zvouori dei kuri kunzi pane kune vanhu vanotsutsumwa kana kuti dei kwakuri kunzi kurwisa uori kukashata ingadai vamunangagwa vachinzi vakashata president wezanupf vanova purezidendi vehurumende renyika yezimbabwe izvo the forefront fighting corruption ndo vari pamberi isu tichitevera ndo vari kusada kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzaadzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana purezident mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kunyanga ipi hatisi kutarisa izvozvo ndo kusaka vanagagira tapfuma vari mujeri kutaura kudai ndo kusaka vanajora mugumbo vaine nyaya dziri kukoti ndo kusaka vanakurisira mupfumira vaine nyaya dziri kukoti ndo kusaka vanaundenge vari mujeri ikonezvimafoma menedzavo zvose izvozvo zvinokutaridza kuti hurumende haisi kumira pakurwisa corruption vavo vagaa mwoyo vanga vari minister of health nekuda kwenyaya dzavo dzeukoti vakati chibuda necabinet hakukwanise kumirira mucabinet nevamunangagwa nekuti the clean cabinet and insist on purity saka ivo kana vachiti vemasangano vachiti kurwisa corruption kupinda mustreet ivo vachiziva kune zasi kuti zimbabwean corruption commission iriko inotambira nyaya dzecorruption mapurisa ariko anotambira nyaya dzecorruption kuti varwise maprosecutors ariko anotambira nyaya dzecorruption dziende kuaredmosa vematarezmosa vanomirira zvakare havanotendera anoti maprivate prosecution emunhu unenge uine evidence nekuti kwakubitwa corruption vanozvitambira zvakare saka hazvina zvazvinotibatsira kuti munhu unotizokuita corruption nokupaza kana kuti nokuba nokuluta mashops nokupisa mota dzehurumende hatisi kutendera zvinhu zvakaita saizvozvo kana kuti munhu unozoti iye nokuda kwokuti pane corruption dzekuitika kuda kuvhaileta mitemo yelockdown yecovid-19 kuti nyika yedu chirwere ichi chipararire kana chapararira vanhu vofa vanhu votanga kutuka hurumende hatisi kutenderaze zvakaita seizvozvo igore regonzo vanhu ngavagare mudzimba ndo zvinoreva mutauro wamurauro wakadzikwa napurezidendi wenyika yezimbabwe vamunangagwa.